musangano wanga wakanakawo tawana mukana wekuti takwanisa kutaura naminister of finance tinzwewo mafungiro ari kuita hurumende panyaya yekuvandudza upfumi asi sokuona kwangu pachine kakugunun'una mukati nevanhu vari kuzimbabwe vari muno mudiaspora kuti hurumende zvairi kutaura nezviri kuitika zvinhu zviviri zvakasiyana hurumende haisi kufamba mutauriro wairi kuti iri kutaura kuti iri kukwanisa kuita minista zvaataura nezvafunga kuti zviri kuitika kuzimbabwe handione zviri izvo zvechokwadi vaisa kanhoroondo kanoratidza kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka asi nemamiriro akaita zvinhu kumusha nemutauriro uri kuita vanhu kumusha handizvo vanhu vari kushushikana vanhu vari kunetsekana zvinhu zvichiri maminyamhamiri nerongo sizima
ndaona imi muchibvunza nyaya yeuori uyezve nenyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu magutsikana here nezvamaudzwa navanyuu
handina kugutsikana vanhuvo havana kutaura kuti chii chiri kunyatsoitika pamwe nokuti havasiri veminista wehome affairs havana kuda kukwanisa kutaura kana kuti pane zvavanenge vaka vachivanza havo kakuti zvavasingakwanisi kutaura nezvazvo handinazvo kuziva asi mhinduro yandapuwa handina kugutsikana nayo ndinovimba kuti kana tikawanawo mukana tichavabvunzwa vakuru venyika kuti tinyatsonzwa kuti chii chiri kuitika
tanzwa vachikurudzira zvizvarwa zvezimbabwe zvakadai semi kuti muuye kuzodyara mari dzenyu kuzimbabwe uyezve vativo vatova nediaspora desk ravainaro munoona deski iri richizobatsira here vanhu vakadai senu kuti munodyara mari dzenyu kumusha
chinonetsa ndechekuti tinokwanisa hedu tinokwanisa kunge tine shungu dzekunodyara mari dzedu kumusha asi nyaya yehurumende yekuti inomuka yakachinja mitemo zuva nezuva zisimabe kana nyangwe ine shungu dzekuda kudyara mari kumusha dzinobva dzapera nokuti mari zhinji ini ndine mari yangu yakarovera kumusha handina kukwanisa kuitora asi mari yandakanga takatarisira kuti ndichazozaka kuno haizvikwanina kukwanisika kuitika saka zvikaramba zvakadaro zvekuti hurumende inoramba ichichinja mitemo zuva nezuva uye hairemekedzewo mari dzevanhu sezvavakaita zvekuchinja mari ikanzi yabo ndikanzi yarrtgs handifunge kuti pane anoda kuendesa mari yake kumba kuva achiziva kuti achazoita achazoiruza
munoona imi pane zvataurwa vanga vari kutaura ivo vachipa nhoroondo yekuti pane makambani avari kupatsanura uyezve pane zvavari kuita zvakadai vari kuti kumugodhi nezvimwewo zimbabwe yakapfuma chaizvo zvinhu zvingazowanikwa here imi sezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika muchizofungwa kuti remangwana mungada kupinda mumabhizimisi iwayo
tingada hedu kupinda mabhizimisi iwayo asi inhangu pari zvinhu handizive kuti zvinhu zvakanyatsoumira sei uye hazvatisi kuziva kuti zviri kutengeswa ndezvipi zviri kutengeserwani vanhu vari kudhiaspora vangakwanisi kuwanawo mukana sei asi kazhinji kacho zvinoda kuti munhu ototanga wakwira ndenge kuenda kuzimbabwe unozvi wobvunza vanhu pane kuti zvibude pachena zvive zviri zvakapadande mutande paintaneti kuti vanhu vakwanise kuona vakwanise kuve vanokwanisa kuisa mari dzavo online banking asi zvichiri kudhurira vanhu vazhinji vana vezimbabwe vari kudhiaspora kuita business kuzimbabwe uriwe vazokwanisa kutengawo zviri kutengeswa nehurumende
iyo misangano yakadai yakakosha sei kunemi sezvizvarwa zvezimbabwe
ine yakakosha kuti ndinokwanisa kunzwa zviri kutaurwawo nehurumende kwete zvandinonge ndanzwa pamanhepfenyuro pamawhatsapp group kana zviri kutaurwa navamwe asi ndinzwirewo hazvo kune ivo varidzi vehurumende vanevange vari kugadzira mitemo yacho uyezve zvakanakirawo kuti tinokwanisa kusanganawo nevamwe hama neshamwari tonzwanana toshamwaridzanawo towanawo zvokuita chouviri chedu kana tikazofungawo kuita zvikuru zvinotangira pamisangano yakaita seiyoyo.